She was being populist, but also why sat a target pama foreigners. Kuti munhu South Africa achiona a foreigner anofanira kufunga zvinhu zviviri. Chekutanga ndechekuti munhu iyeyi itsotsi impavha igwere gwere hararame zviri straight. Chechipiri chiri chekuti munhu iyeye ndiye aita kuti matambudziko atinawo South Africa awande. Kuti tine matambudziko muSouth Africa nemhaka yekuti mune umwe munhu akabva kune imwe nyika. And munhu wese anofollowa South Africa, hapana munhu wese anoanalyza politics kana anoziva kuti zvinhu zvese izvi zviri kure nechokwadi zvakanyanya.
Sei muchidaro vamutandiri?
Mastructural problems ari munhu chero maforena yese akabudiswa nhasi haagoni kuadreseka. Saka totarisira kuti utungamiriri unenge uchinzwisisa kuti kutungamirira kuita sei. You don't dance or craft mapolicies muchidensa to the whims of popularity kuti mungoidentifya nevanhu vamuri kufunga kuti vanogona kuzokuvhoterai. Handifungi kuti kutungamirira. Kana vanhu vaakundikana nekutungamirira vanofanira kungostep aside walawa vanoda kutungamira kuti vatungamire.
Ko, munoonawo sei zviri kutaurwa nemasangano akasiyana-siyana nemamwe mapato anopikisa nehurumende pamusoro penyaya iyi?
Tiri kuona musiyanirano wepfungwa, asi ukazodzika kumaresponses yese uri kuona kuti zviri pachena kuti vanhu vese vanoona kuti even vakada kudefenda zvinhu zvakaitwa naMEC hazviakseptiki. Zvinhu zvisina unhu. It's really unethical for a medical doctor to do that. But also disappointing kuti munhu weutungamiriri, mutungamiriri wemovement yakaita seANC, anokwanisa kustupa so low.